manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoteriri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mujihwereketa nesu, tingadei tinakana anotiwa, nokuti public broadcaster, ZBC, haitombotipi kana mukana.
Asi mwenengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDCT, rinongofunga kuti kupopota ndiko kunowinisa sarudzo.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota kuti kunowinisa election, havagari pasi navanhu. Vachitengesawo zvavachaitira vanhu, havana chokutengesera vanhu kudungoti, hei vamugabe vachembera.
Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumahofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic avari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi paMwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka, mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi paMwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunowinisa sarudzo. Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo deuzirimi veStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu, tingadei tisinakana anotiwa, nokuti public broadcaster, ZBC, haitombotipi kana mukana. Zvinotoona kunge tisipo, zvinongoona kuti varipo chete, ndo vebato riri kutonga reZANU. Tichienda zvemberi, pane nyaya zviri kuitika kumaruwa uko kunyanya. Vanhu vari kumanikidzwa kuuya kumusangano yeZANU. Vanhu vari kumanikidzwa kuti ukapiwa chikafu chehurumende food aid, unopuwa condition yekuti unofanirwa kuchitsigira bato reZANU. Nokuti ukasatsigira bato reZANU, zita rako rinodiswa palisti yavanhu anopuwa food aid. Toenderera zvemberi, panyaya yemasabhuku, madzishe, masadhunhu vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU kuti raini rimwe nerimwe uya nevanhu vako sabhuku ngavavhotere chiZANU. Vakasavhotera ZANU muchadziona. Ndozvezviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana, zvipomerwa zviri kutaurwa navagutu izvi.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunze kungoti hei vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva toti hazvisizvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera minda kuvarungu vanhu havakupii mavhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhotsi ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvimbwasungata zvina maindresi azo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinorahwo kunze ngavazviite bato romuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanewspepe api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
vagutu hanzi mapepa nhaumu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionalism yavo mutani kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolicies edu zvirongwa zvedu zvezano izvi zvokutukana kwavari kuita kutashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nekuti zano yagara iri kuputsika nepakati
vamangwana mumaruzevha umu kana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira maprogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete mabi election ese ataita tiri kuhwina takangokundwa munotoni chete asino mwana wezanup f futi angangokonana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
vagutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepa ari kubuda yekunzi munee mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinotiyowa the best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo pamabranch chiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti chinombonzi dvr chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvinhu zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tivaobet gutu manzwawo zvakare kubva kunhengo yezano pf central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuru yeguta reharare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuru asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuru kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwerete zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuru mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuru yeharare vamichael chideme vanoti chishuwo chavo chekanzuru ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya iyi tinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuru kubva mugore ra2013 paya paya pakambodzimwa zvikwereri zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereri kuna vanhu vasina kuzombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadharebhadhare vachibva varegedza so kanzuru iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuru nokuti kune vamwe vanhu vanoda kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuru iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuru tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuro
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuro vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombenge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika zvinova chibadzira nenguva yakareba so tiri kuvatambira vanhu ivavo ende tiri kutovagadzirira nyaya yavo hatina munhu atoda kuti abude muHarare kuti munhu wese aramba ari muHarare achikontribhuta kukura kweHarare yavo
ko mhuri dzakanga dzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo
vakandimiri munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti huyai titaurirane padoko padoko uchibhadhara huyai titaurirane zvimeke sense
saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara
anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi unodzokera mumba mako wotogara mumba mako harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare
vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare neStudio 7 Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandigere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandigere dzakaziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandigere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakazivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi. Asi munyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandigere asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye.
Isusu zvedu sesangano rinomirira mapensioners enasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80 nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinonoti mawidho nemawidowers vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60 vaitambira less than $60 saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi uyezve pa$80 apa ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka hatisi kunyatsoziya saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri haa hatikwanisi
asi matambudziko aisangana nevari pamudyandigere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzenasa idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa
iye zvino zvatovawe mapensioners dzenasa vanowana maallowances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14 zvakaita kumabhengi hamungambotauri havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi havana saka kutambudzika kuri kuenda mberi vari kucholocho vachagara muno vari kupi vanogara ikoko kwavanenge vari zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini saka ndiro dambudziko riripo richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi
totarisawo sangano renyu makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedzai sesangano vakakupai mhinduro here
havasati vatipa mhinduro iye zvino tanyora dzambiri ichivayeuchidza kuti ko aiwa takakunyorerai tsamba musi wekuti kana naye iye zvino havasati vapindura takangomirira
vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reNational Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vari parunhare muvulawayo neStudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machoa. Makadii mukoma David?
Tiri nani, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimakavamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya sei mupfungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai seMr. Ugly?
Right. Ndakatanga program seMr. Ugly is fun. Tichongona kuti tichiwanzirana sevakomana kuti toita modeling yekushata kuvanhu and all that until I decided no. This thing can become a competitive pageant to my kune mangwe ma pageant aripo.
Saka kutanga kwa makaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nema performance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly ne performance ye Apama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezve Apama yenyu iyi zvinenge zvichifamba sei?
Apama Style School of Theatre Arts in a, it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinosanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo izve theatre arts izvi?
Ndizvo ndakazvava ndichingoita. Saka ndakabvongozvitora to it was I was naturally born with it. Zvekuti ndakazvongozvitora kuzvita reality ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa cheMr. Ugly chi. Iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine pounder wacho kwotawo matratis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizeni yekuti tichitanga kuita mitabi Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna Oktobha kwatiezitutens takutopinda muAfrica. Then tikuronga kuti sine tapedza Africa we need to go for world mitabi world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kunakidza wakasiyana maitirwo wavo wakatosiyana nemaitirwo emamitambo yese.
Pane vamwe vemakambani here vamakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furnitures sponsor. Then also tanga tichiedza kunegoshiyeta madeals nePPC taura neMTEL for mamwe mapagents. Then kune Better Bricks iri kusapota neprime iripo iri kusapota as well nePNB vari kusapota. Saka makambani zobva ari kuva neinterest because ndikuvaona marequestions akawanda emamwe makambani ari kuda kubatana neMtagli kuti tiitasa zvavo uyezve kana kuti vatinge tichiita mitambo yedu vanenge vachatiitsa unhu zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Insurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongowane plus experience yacho kukaaira chinhu chichidiki tinotoona nokukura kwacho kuti zvinenge zvatomauri zvichitokuitira zvichienda.
Ndeipi mwekurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumamo vanhu vanenge vachimuchema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako ega nemazvo zvaunogona kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonekwa neumwe munhu, asi ukazviitisa zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kurini panozosimudzwa mukombe?
Alright, mukombe uri kusimudzwa muna Oktobha this year patinongobva kusouth Africa performance, big performance yeSchool of Arts coming back. Itodzoka kuno ndopatine mutambo muhombe weMr. Ugly because already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinei, zvekuti kunyarara gore rinei kunenge kuri kumberi nekuti kune vari kutozvi vakatotiti tumirai mafoto tiri kutoda kuti mutoona mumwe muone munhu nekuti mafoto amuzive timuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvishava nekuti vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mukudzi. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tawakwana nguva yacho yekuti macompetitions atosvika kukaroi neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unongochimbogarawo kukaroi. Saka tati tichitongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzvita no isisi vari zvazvo kushata. Muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa chitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vaya voshata tokutsvekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku dai matotsvaga vakadzi maroora isusu vakadzi vede vakatoita zvekutotya. Tinotonzi
Saka
blotanga mambo enda kumatunu mozo ita bakwikwi chayo chayo pane pachipinda vano vangana
24
Saka makwikwi ari kuitirwa kupi aya
ari kuitirwa kuHarare
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu
Aiwa tinotenda munoona nguva yakanaka
Aiwa amawadiwa anenzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa che Mr Ugly parikudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngavo vapinde mumakwikwi avo iyaya Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti mwirare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba. Yesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko ramwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka, chapter 18, verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu noti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa namwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe akati. Kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata. Mumwe wavo aiva muteresi, mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, tinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga. Aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari. Asi mumwe uya kwete. Nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa. Asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndivaperera dama rakanaka ramambo edu Yesu Kristu ranhasi. Ndonyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana-siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Yesu Kristu uye sekutarisirwa kunoitwa naKristu kuti avo vanoteera Kristu vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga muBhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisei uyu azere nekuzvirumbidza nekuzvida nekuzvitutumadza nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Yesu Kristu vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo. Vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari. Omira nechekoko. Hanzi haatombowani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake.
asi anodawo tsitsi dzamwari anodawo nyasha dzamwari saka anotsurama kana anokotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzo kristo anotiratidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzisira nokuti uyo akazvidukupisa ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofanirwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya unhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisirwa kunzi vakristu vanoteera kristu vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitiri vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo ukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomo vanofanirwa kusiyana pamaitiro avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamata vanhu vanoteedzera mambo edu yesu kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndiwo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai ndatenda hangu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnnapolis Modern Maryland muno muAmerica. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir. Nzwisa yekambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu ichibva kuno kustudio 7 muWashington. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda kuti mateerera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uPithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngubani umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyelelane, obuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isikhonele sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla ngoba siza kwenza lokhu. Nesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudoniselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowecord ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendayibithi okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngavashi lo bawuthandray ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngubani umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyelelane, obuyayazi ukuthi wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthiwe na asibuyelelane impela sesihlala sonke futhi ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwenera abuyaphume kukisa umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition ukuthi kati vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo yena leyo ukuthi sikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu kule problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngoMorgan ingani uMorgan wehliswe inkosi eVenezuelini kwathiwa ngekumele kuphela ayenzeleni.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uchunule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukusa sekubehlile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election ukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle. Abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho abantu sebethenga imithi. Ezikolo lapha amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela. Abanye bazikakhe ama-27 lokho.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli bandla ngoba siza kwenza lokhu. Ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bethi kuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolukhona olokudubeka. Njengoba ngithile ukuthi abantwana bayadubeka, abantwana bakade sentu sezothatha umfazi elale laye phansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezinani.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse.
Lamta sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Greta Spanda, yena omunye wabantu sibila wangani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulobaba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhota laye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
Ukhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uStanley Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni kwakhe inkosi loBhengula umntanakhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela lawa manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke boMathuma, isalukazi lesi esasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezelwe naye. Wakhula laye. Isintu sakithi Ntemba le siyasazi sonke, kunenge okwenzakalayo esintwini sethu. Kunenge sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Kwafika-ke kuye kuStanley Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe into le yenzakale kudala baba kuwo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi ke kumnyaka naledluleyo 2015 yiko lapho aziqalise khona ukuvela 2016 ke waqala ke umsebenzi wakhe khona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu
ye kodwa ke
sina ngalokho ke siyakukholwa ke lokho yebo baba
ye nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholela kokujuma leli so nxa lilitholela kokujuma akumelanga lingene ebukhosini lokho lithini ngakhonoko
kuyibubhanqa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena libisebenza lawo amakhumalo iphakathi na kwenkundla yawo bembiza umbulazi bembiza umtungwa bembiza ukhumalo kodwa ngokuvela kwakhe ke sekhuluma ukuthi sefuna ke ukungena endleleni kaNkuluNkulu yikho lapho sesiqalisa ukuzwa brother sengutshuma kanti kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwawo
yalizange likhulume labo yini abakukhumalo
abakukhumalo kukhulunywe labo baba nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke inkosi uStan Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptember kumnyaka ophelileyo yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganeni le imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptember kade sebezenzela bengambizi kube kanti ke yena wathi ecina khonapho wabatshela ukuthi hayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu ikuzabe lokho ebaside batshela ngohambo abe sehambe ngalo ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi wena lodlulileyo loka-2016 ubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi
sesifikile emaphethelweni ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu
ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuZulu wonke kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili
sibongele kakhulu ke ntathe ithuba leli ukuthi ngibonge ke umnumzana Greta Sibanda nethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalise emoyeni ngenjabulo umtebotebo uKip Stube lilale
We mama sibe munye dina sibe moya
siyabonga Mthembo Stemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyeke kuhlelo lwabasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe sesimtholeleke uNyoni Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele ngamafishali ngaleli bandla lakho
ngiyabonga mfowethu futhi Mike engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama lezidingo zama youth ontanga abasakhulayo isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo ukuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa singakakhulumi ngama youth so sikubonile ukuthi kufanele thina njengama youth ukuthi sisebenze labo mama
awungitsheleke Zenzo kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abanengi abalesikhundla esiqhakathikile
ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo
likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo
sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo we want to test the waters njengama youth labo mama abasakhulayo asikhangele nanga ukuthela umnyako zakhe. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicelile yini ukukhankasela?
Kahle ngamhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambezuma, Shiredzi, Plumtree, Nkayi, Bulawayo, and then in Midlands, isayithi yemberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise ngonkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Unkosana Moyo has been not in the country, was on exile for so long. And today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana Moyo etsefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest is mapothe free country. Yes, angavula political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye?
Angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much, umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we've got good policies that we will implement improving lives, just the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before starting our companies. And now starting our companies will create a very good, attractive policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawa amaplan amahle kakhulu, kodwa ngempela ngempela angaphumelela na?
Right. First, good education. That's said to be good education. Good education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezi zifundo?
Why kungalamandi? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenesibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lwethu lanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Ukuhamba njani?
Okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sizwisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sizwisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani, ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ngama-church, ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe
uthumayele leli vangeli mahhali, ivangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala, ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala, wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula mntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakho uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu sikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana, nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kutsho ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla babhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba becwala ezinyangeni, abantu bahamba becwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakudinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bayabalutshwana. Kwezinye isikhathi into esijwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane abe sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebe baningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anje wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana abalutshwana, abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalati lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Mina ngavela ngabona,
Daladeleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engiva ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzana?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungifonela undithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisapota, baqhubeke bebeke isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuthi bayinxeba kanjani katali. Baphuma ke enkundleni abafana becrossed ngesixwayiso besithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na olivalelisayo ngontungamela inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.